vamatema vemunomu America vangasina that representation yaanga vachida former programs mukanyatsotarisa kuti vanhu vatema vakawanda vanosungwa nezvai incarceration rate irimo. President Trump akapinda vakaisa mutemo inobatsira kuti vanhu vatema vari mujeri vakasungirwa zvisiri izvo vakawanisa vachibuda nebill ravakaisa, and also kuti zvikoro zvevanhu vatema historically black colleges I wanted funding because each and every year maschools yaenda kugovernment achikumbira mari, but President Trump akapinda akati aiwa hazvifani zvakadaro. So each for the next 15 to 20 years my historically black colleges anopiwa $250 million vasina kukumbira to help them fund my programs avo vachienda mberi nekudzidzisa vanhu. And also kuti President Trump has been the most pro-life president vachiexposa kuti upenyu hwakakosha pane vana, because vamwe vedu vamademocrats vanosupporta abortion at any level.
Tombotarisa kuti pane judge vatsva vawanikwa ivo vachisarudzwa, judge Amy Barrett, munoona sei izvi?
Judge Amy zvavakamirira ndinozvisupporta because vanounza voice yevanhu vangasingakwanisi kutaura, because mukaona kuti zvinhu zvakawanda zvaitwa neSupreme Court zvaisa favor vanhu vari pro-life. Iyo judge Amy anopinda vakamirira vanhu vakadaro and vachirepresenta maamericans kunze kuti court system yedu it won't be one-sided, inenge yabhalanza kuti hatikwanise kuti mutemo inongopushwa through isina kumirira vanhu.
Saka pari zvino imi muri kuti muchavhota riini pamaelections aya?
Akuvhota chavhotwa musi wa3 makuseni, nekuti ndozuva rakanzi ndo rekuvhota. Saka tinoda kumuona kuti zvakamira sei maearly voting aya nekubatsira vanhu kana vanovhota, then isitozovhota musi wekupedzisira.
Munoona vaTrump vachikunda here musarudzo iyi?
Handikuona vachikunda, nekuti vanhu vatema vakawanda vakumuka vachiquestiona kuti why zvakadai.